urongwa hwedu hwatida kuparura mangwana ndezve yatinoti zimarket takaipatsanura tikaona kuti tiite yatoti village zimarket kuti vanhu vagere mudunhu muraini mungaita sei kuti muparticipate pazimarket. Ukatarisa chinhu chinonzi zimarket chekutanga ndechekuti shoko rokuti zim rakanyerera Zimbabwe. Asset isu pachedu tiri maasset enyika yeZimbabwe. Tinofanira kuita kuti zvigadzirire upenyu hwedu.
Ndezvipi zvirongwa zvamuri kuparura mangwana zvamuri kuratidza?
Takarima Zimbabwe patoti zinge rakanzena, uye zvakare takaita rinonzi danga ramambo. Takatengera madzimambo 18 mumwe nomumwe tokazi rake kuti vapfuwe vagorimira nherera nechirikadzi. Saka chatiri kulonja mangwana ndechekuti munhu ngaaende kumusha kwake kwaanobva kuvhillage andozvigadzirira pokugara. Tine vanhu vakawanda vakuru kwazvo vanodzitamwa munyika, akafa anondoiswa mutengo. Akaenda kumusha parufu kana pamuchato unonovata mumota. Asi kuHarare umwe chikamu achigara muzimba zvikuru chaizvo. Asi kumusha kwake kwaanobva kuna mai nababa vake hakuna teerera. Akaenda unonokwira mugomo achienda kuerera. Saka ndezvatiri kukurudzira kuti handei tindozvishandira, tindovandudza misha kwatinobva, tindovandudza upenyu hwavanhu vatinogara navo.
Chirongwa ichi chakangonangana nedunhu renyu here Councillor Ziv, kana kuti chirongwa chiri kuitwa nehurumende nyika yose?
Izvisi chirongwa chatakaisa mudistrict redu repachivi. Saka chirongwa chatiri kuita mudunhu rose rekwachivi, makanzela ose nemasabhuku ose emudistrict wachivi vari kuita chirongwa ichimwe chete ichocho.